Franka vaska zive ngoma dzekukufa ex munya ritimu raibatwa ngunzi Franki vibes vanga vaska zive kuti nini ndakapinda hondo nemuroi mwana mparadze kana ukatarisa zvakanzi vese vachauya kuvakanzi kuhondo tovabata vavakanzi
Batman forward can't kill me sound we got powers ini ndinoyita maritimu forward can't stop meeting we no take orders city sports nyangwe kusota ndisati ndakurira mumafoni make me talk about me story where me come from me a talk about me journey taimuka makuseni dhanzi remuzimbabwe rainzwisa tsitsi shuwa rairwadza kunge riritsi mairuma inda netsikiti asi zvakachinja izvi
bvudza vekuhai firitsi vanokutora kuti idzi nkweredzi
shuwa ndadzika midzi mwana mparadzi ndiri kuvadhodza kunge piritsi shuwa ndinoririra mukliniki matakitiki pamwe neliriki oh ndatokosha kunge hapiki panotozoziva ndiri classic
Batman forward can't kill me sound we got powers ini ndinoyita maritimu forward can't stop meeting we no take orders city sports nyangwe kusota ndisati ndakurira mumafoni make me talk about me story where me come from me a talk about me journey taimuka makuseni ini ndiri dansa upele andausarongesele bvunza vari kuchelele kubvula wayo mandevele saka usaterere zvamunotaura hatiterere tongomubva kunge kempele ndiri ngwerebere saka handiperepere life yacho yakuda kuti muchenjere nekuti vamwe vanotikwesere mungaswere muswere kuti muuye nechigero mundi
Batman forward can't kill me sound we got powers ini ndinoyita maritimu forward can't stop meeting we no take orders city sports nyangwe kusota ndisati ndakurira mumafoni
make me talk about me story where me come from me a talk about me journey taimuka makuseni dhanzi remuzimbabwe rainzwisa tsitsi shuwa rairwadza kunge riritsi mairuma inda netsikiti asi zvakachinja izvi
bvudza vekuhai firitsi vanokutora kuti idzi nkweredzi
shuwa ndadzika midzi mwana mparadzi ndiri kuvadhodza kunge piritsi shuwa ndinoririra mukliniki matakitiki pamwe neliriki oh ndatokosha kunge hapiki panotozoziva ndiri classic
Batman forward can't kill me sound we got powers ini ndinoyita maritimu forward can't stop meeting we no take orders city sports nyangwe kusota ndisati ndakurira mumafoni make me talk about me story where me come from me a talk about me journey taimuka makuseni
ini ndiri dansa upele andausarongesele bvunza vari kuchelele kubvula wayo mandevele
saka usaterere zvamunotaura hatiterere tongomubva kunge kempele ndiri ngwerebere saka handiperepere
life yacho yakuda kuti muchenjere nekuti vamwe vanotikwesere mungaswere muswere kuti muuye nechigero mundi
Batman forward can't kill me sound we got powers ini ndinoyita maritimu forward can't stop meeting we no take orders city sports nyangwe kusota ndisati ndakurira mumafoni
make me talk about me story where me come from me a talk about me journey taimuka makuseni